manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvitatu 2021 Magatirira ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadze zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwokuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron watakambotaura panguva yadarika, tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCOVID-19 zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate. Vanhu ngavavaccinatewe, vanhu ngavabayiwe, vanhu ngavajungwe, vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe. Muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu, zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo.
Muunga pamuenzaniso ipapo?
Vangava vari muzvipatara varapi vaya. Kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda, ndo hatingatiwo mafrontline workers iwayo. Saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba, zvinobatsira. Zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa noutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo, uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru. Saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese, panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask, zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji, ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mino nomuromo. Uye ngave vanogeza maoko avo nguva zhinji yatingati hand hygiene yanokusanitize maoko avo zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mhino zvipangapinda noutachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa nge vari pedo na pedo na vanhu yatingati ya physical kana kuti social distancing nekuti pa wakamira ipapa ukatandavadza maoko ako unenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe vakava vanokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kuti dzimwe nhambo tigozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Mubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva. Bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemumwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Khupe vave makara asionane. Makakatanwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Khupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato. Asi muzvare Khupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance. Magweta amuzvare Khupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Khupe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa napongwe.
Awa ndomanyepo Blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nekubudirira kuita musangano wedu weMDCT. Musangano weMDCT chinhu chakatanga chichishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu, ibato risina kwarinoenda. Asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusinga nevanhu tikoa mashura themaakanzo yatikaita mupati medu actually yapera iyo paseri of which ini ndandi national chairman ndindakacheya national council iyoyo asina kumbeta nezomupendeeza achoche kuti madam kuva anofanira kudzingwa. Chinhu chakabuda imomo itwas nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of February early week of March kuti tisarudze utungamiriri hweMDCT and it was unanimous after ite debate vanhu vachitaurirana asi takawirirana ngedenekudei ndinonisemi yekuti madhamu Khupe vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudhibhetwa kana kumuvhwa ezemotion by anyone akanga arimo imomo and isusu as the leadership of MDCT we are not eager and we don't want to encourage anything that could do with kuti divider.
Asi makapuwa here tsamba iri kubva kugweta rawe?
Handina kuiona and handichozvizivi tsamba ndinotorwa newe papanhaka kuti pane tsamba yakadaro. Haina ndiri tsamba iyoyo and president musangano wangu asati ambonditaurira kana ani zvake musangano kuti hapana ambotiudza nyaya iyo. Saka izvi handimbotozvizivi avo amakuhwa ari kungobuda kuvanhu avo vanda kuona MDCT ichiparara.
Tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati pakati paamai Khupe na vaMonzora. Uye vari kutiwo mai Khupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaakuvagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba sei?
Izvo tumashoko tunongobuda hako apo napapo asi hatuna any substance nokuti National Council yatakaita sombe yapfuura madhamu Khupe vanga varimo.
Sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged her lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the Ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is clearly awaiting the long overdue MDCT Ordinary Congress. However, she is concerned.
Ichokwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mumwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Restate Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro Restate Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo we-2014 Trafficking in Person Act kunyange ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu, avo vanobva kuPlumtree havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamagistrate muzvare chandapiwa Molifi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zvita kuBlue Town kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu avo vane makore 20 nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachityaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. Vachitaura mudare muchuchisi wenyaya iyi muzwarisisa Feline DJ vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachiendeswa kuSouth Africa uko kunofungidzirwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare DJ vakaudza dare kuti vana ava havana magwaro ekufambisa, izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa bhodha vana vadiki ava hava nemakore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru, izvo zviri kuita kuti bhosva vamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti svikiti muBotswana uye vari kupomberwa mhosva huru. VaInnocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problemu kuvabereki vanodaro because unongochita vana padhengi pari nekuti mwana wavo ikininzi havasi kukochesa mwana upenyu hwemwana kupei. Kana uri mubereki anokochesa mwana wako samai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana. Izvi zvekuti ndichumire munhu kuakatasika unopani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfumi anyakaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachivanda napo kuti hai waka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka. Zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonaya nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGrootkerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusaruraganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusaruraganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nhasi tine hurukuro nevanotungamira sangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Anga tine maprogramu akati wandei wandei ataka kutira abukande kuti mukuprograma kweri nechiri kuti vechibikini vatinotima young women and girls kana kuti young boy and men vange vachikwanisa kunge vachinzwisisa kana kutitakura vana pavo vabva vaone kukosha kunoita vanhukadzi kana kukosha kunoita vanhu nekuti tione kuwana bidiriro yakati kuti saka tanga tichinenya kutsimbirira gore nenyaya yekuti tiite yatinoti men engage. So takaitaaena acting dzakati wandei wandei atatakanyanya kunanga kuti zvishe vanozi kuita vamwe kuti vanhu vange vachingofokasa zvakanyanya nekuti vanhukadzi vanhukadzi isu taka tichiita element yekuti tiitiso vanhurume nekuti akaona kuti maprograms edu akati kuti makore maviri apera impact yedu yanga ichiratidza kuti tikasaremekedza vanhurume pakusimudzira madzimai zvinhu zvanga zvichitisayo nenyaya yenharaunda yatiushandanayonharaunda iri patriarchal inharaunda yagara ichikoshesa stereki munhurume kana kuti vana vakomana saka kwatiri the main engage project yedu iri kunya kunanga orientation nechari nekuti kuti tinyatse kuburisa nekukoshesa vanhukadzi tofana kuti tite rop in young boys and young men.
Zvirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda?
Tingati isusu program dzaitambirwa zvakanyanya nekuti vanhu vatanga tichitageta paprogram iyi taitagirira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational ekuti musi wa 10 nezuro takakwanisa kuita program yemabhora ainge ari soka pambe patai tichitarisa kuti vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tisi message yedu chai chai yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge tatese vakomana tichivaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndivo vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation ekuti community inenge chingoti aa kana uri mukomana ndiwe ine simba kana uri munhukadzi nofana kuremekedza mwanakomana saka zviri kutambudza nekuti vanhu vagara kuti aa ini kune masangano mazhinji anouya singanyegara vachiita programming everyday vanenge vachinzi vari kuya neinfluence nobva kumadhorobha vanobva kunze kwenyika saka isu sekuti tiri vagari venharaunda tatiri kunyanya kuitira izvi pane kakutambirika kanyaakutizame kutaura zvinhu zvinhu zvingadai zviri controversialmara dzeemuremekedza tsika saka mastakeholders ekuti anosanganisa madzishe emadzimutape atinotima traditional leaders anosanganisira mamwe masekeza akafanana nemabhizinisi vachinza ndevane influence vari kuzvitambira kuti vari kuona sekuti tiri kuremekedza tiroenda kuremekedza tsika vane umwe unyanzvi kwasa tinge vakafanana ne.
Asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo?
Dambudziko rakakura asi tinoona kuti tisu patatanga kuitawo maprogramming edu tinechirongwa chitanga chitaia titaanga kutanga 2016 saka aitara zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanana kuti inyaya yechild marriage yaya kunokurumbirai tanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vabiki kana kurovza nekuda kwekuti kana vabereki vachirovana vechidi zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikuoti patatanga kuita programming apa it has reduced 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya ngatinzwe mubvunzo wanhasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvezvitendero mukomata nonoka wande ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakatarisana naro, zororo rekrisimasi rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuara 25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho ichokwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndaitwa mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi da kutenda zvikuru navaba Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wawakakosha kumaringe nezvekrisimasi nemumose vatereri.
Tipevo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nauya bvunzwa nababa inawo yakakosha kuti sei vana mati vasingagoni kupemberera zuva rekrisimasi, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vana mati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakuva tingozi ndo rakaberekwa Jesu Kristu zvichitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani shamwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana, chifara nokudya vazhinji vachita zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi kunyengetera muzuva rekrisimasi. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Hatirikanesu vafundisi, hatina mati, tirina matawo kana kuenda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanamatisisa ipi. Nokuti pazuva rekrisimasi ka tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiah chapter 52 paverse 31-32 inotora sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha, nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi, negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kureva kuti zuva rekrisimasi iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi wechitofu. Akamukudza vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana, makaramachire pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kubudzwa ndo pakangobvira zuva rekrisimasi iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvanamati vakawanda, vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo uyu wakatobuditswa mupaka zuva rekrisimasi. Nokuda kwomumambo apinda pachigaro, asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa rambe chirangarirwa. Asi nokuda kwevaRoma vakanegosheta kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu, kureva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwava kune secret, harisi zuva rokuti ndiri Kristu, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei zvazvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda Ishe wamasimbose.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vatereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei? Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu paWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, unondipa simba.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine tambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.